Amai Judith Chikwari, avanora ramani kutenga nekutengesa mbatsa, vanoti vave kufane nzara mudzimba sezvo vatiri kutengesa kuti vawane zvekudya.
Ozvaizvo chirwere ichi hatichikufane nzara asi tisina chinhu. Tokumbira tiende kusisina, vanoti gogogoi vana vafane nzara. Zvinhu zvacho zvinoteerera mwana anenge achiti mwana.
Amai Chikwari vanoti vamunangagwa vangadai varerutsa nguva dzekuvhura kuti vatengese zvinogona kupa kuti vatenge zvekudya.
Lockdown iyi vakadai vambotivhirawo tomboshanda toshanda zvedu tichisvika kana ma2 isusu vehand to mouth tikasvikaona 2 tovhara toenda kumba.
Izvi zvatsigirwa navatsavengwa kamuchokoto vekukadoma avo vasingaone vanorarama nekupema vanoti rwendo runo Mwari avaseka sezvo vari kutadza kuwana ruyamuro kunyange kubva kubazi resocial welfare.
Kwaivo Mwari vedenga havatitarisiwo kana zvine vachingotitora hedu ivo Mwari senekuda kwavo pane kuti tichirarama upenyu hwekufa zvakaomarara. Kufa zvinorwadza zvakadai zvinoisa hatina chatakapiwa this phase and we are going into the second phase. We are not going to be given anything. How then are we going to survive? Apa Mwari vatiririmira kana varivo vatiseka.
Asi sachigaro weboka revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ mudunhu remashonal and west vaweston Mutapa vanoti vatambira kuwedzerwa kwemazuva nemufaro sezvo upenyu hwevadzidzisi nevadzidzi hwanga huri parimananzombe dai vadzokera kuzvikoro pari zvino.
Tevarayiridzi kunyanya takatarisa zvedu izvi sebato redu reptuz tiri kuti safety first. Varayiridzi vanofanira kuva safe, vana vechikoro vacho vanofanira kuva safe.
Vamutapa vanoti hurumende inofanirwa kutora nguva yawedzerwa kuvharwa kwenyika kugadzirira vadzidzisi kuti vawane zvipfeko nemishonga yekuderedza utachiona hwecoronavirus kana vave kudzokera kumabasa.
Tiri kuti kana vanozovhura zvikoro ipapo maticha anodawo maPPEs kuzvidzivirira kuchirwere ichi. Vana vatinodzidzisa vanodawo mamasks kuvadzivirira kuchirwere chekovhid. Saka tiri kuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvaitwa zvinoda kuti zvigadzirise. Tinodawo futi risk allowance sevarayiridzi.
Munyori mukuru muboka guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of State Union kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vafara nedanho ratorwa navamunangagwa sezvo upenyu hwevanhu hwakakosha kudarika upfumi vachiti kana munhu afa hapasisina zvekuita.
Saka ndizvozvo chaizvo tinozvisapota. President, I think anga apa nguva yakaoma. Tichitarisa zvese tatatikati masaidi ese upfumi tinogona kuzouvaka mangwana. Saka tinasingakwanisi kuzokwanisa kunhonga-nhonga upenyu kana munhu ashaya. Hatigoni kumutsa vaya vanenge vakafa.
Asi vamwe vanoti havasi kufara nemari inoita madhora ma200 ari kupiwa pamunhu kuti vanhu vabatsirikane nebazi rezvemagariro evanhu panguva iyo nyika inenge yakavharwa vachiti ishoma zvikuru.
Tisi kuwirirana ne$200 iri kupiwa neministry of health neminister of social welfare. Tinotarisira kuti mari yakacharwa yeminimum wage 2.5. Hurumende yaifanira kutoseta kuti mafamilies mahousehold ndipo pavanofanira kuvatsira nezvazvo. Saka hatisi kuwirirana nazvo izvozvo.
Mumiriri weNorton muparamende vatemba Muliswa vanoti pamusoro pekuwedzera mazuva ekuvhara nyika mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kuona kuti motokari dzose dzinotakura zvinhu kunze kwenyika dzichipfuura nemuno munyika dzimbomira uye kuti vashandi vakaita sana mukoti nemapurisa vanoshanda vachisangana nevanhu vangangodaro vaine chirwere checoronavirus havafanirwe kushanda vachibva kumba asi kuti vatsvagirwe nzvimbo dzekugara.
Kune matrackers ari kupinda muno munyika and so forth. Ndokumbira kuti president ngavasunge iye zvinezvi kuti even matrackers ari kupinda ngavambomira. Kana vashandi vari kushanda vehurumende ngavasodzokere kumba ngavawanirwe pekugara. Hatingatenderi kuti vashandi vehurumende vari muzvipatara mapurisa vadzokere kudzimba vanofanira vachigara panzvimbo ipapo lockdown yapera. Zvinoneta ndezvekuti ukashanda nevanhu vane utachiona kana vasina vari paquarantine unogona kutendere kuti kuchitransfera kune vamwe vanhu vari.
Vamunangagwa vakawedzera mazuva nyika yakavharwa kusvika musi wa3 Chivabvu nekuda kwekuti nyika isati yazadzisa zvinokurudzirwa nebazi rezveutano muUnited Nations reWorld Health Organization kana kuti WHO kuti nyika ivhurwe, vachiti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwekuramba huchikwira munyika. Ndakamira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.